Idambudziko rakakura zvikuru rehuman trafficking. Tichitarisa tinoona kuti zviripowo hazvo zvakaitwa nehurumende kuti vange vachidzivirira dambudziko iri zvichifambirana neinternational law.
Ndezvipi zvakaitwa nehurumende vabere?
Tikatarisa tinoona kuti muna 2007 vakaratifya Convention on Transnational Organized Crime. Vachibva vazoitawo accede to accompanying protocol yacho inonzi Palermo protocol muna 2013. Vachibva vazofambirawo mberi zvekare nekuisa mutemo weTIP Act uyo unodzivirira nyaya dzehuman trafficking. Zvinhu zvina zvatingati mutemo uyu unobatsira zvichifambirana neinternational law. Chekutanga ndichocho chekuti icho kuisa mutemo unoratidza kuti imhosva kuita human trafficking, asi zvekare kuzopawo vanotsvagiridza mhosva dzakadai idzi maturuzi ekuti vange vachikwanisa kuita mainvestigations acho. Vaita mainvestigations vanozoita prosecution. Asi chimwe chakakoshawo zvekare mushure mazvose izvi inhau yekuti iyo mavictims ehuman trafficking yacho vanokwanisa here kuwana rubatsiro rwekuti vadzokere kumhuri dzavo, uye vanenge vasangana nematambudziko akakura kuti vange vachiwana rubatsiro rwakaita secounseling.
Asi izvi zviri kubatsira here kana kuti pane matambudziko aripo?
Dambudziko guru riripo nderekuti izvi zvinenge zvichiitikwa mukati menyika iri kusangana nedambudziko guru mupolitics, matongerwo ezvenyika, muekonomi, kuti upfumi hausi kufamba zvakanaka. Zvino kana zvinhu zvichinge zvamira zvakadai, mutemo ungangovapowo zvawo, asi chiripo ndechekuti mapato edu emapurisa vanoita mainvestigations vanenge vaine zvikwanisiro here zvakakwana zvekuti vange vachiita mainvestigations. Saka zvinhu zvakaita seizvozvo zvinowanikwa zvichikanganiswa nenhau yekuti mapurisa edu vanenge vasina zvikwanisiro zvekuita basa iri. Dambudziko guru ratinosangana naro zvekare pamusana penyaya yekuti mapurisa vedu vari under-equipped nderekuti ikonomi yedu yazara uri.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Ndosaka muchiona kunyangwe mudokumentari riya reGold Mafia, tinoona kuti maborders edu ari porous nekuda kweuori. Saka vanhu kana vachikwanisa kupinda negoridhe, vachibuda negoridhe, vachipinda nemari dzakawanda wanda nezvimwe zvakadaro izvo, zvinorevawo zvekare kuti vanokwanisa kuita human trafficking.
Ko iwo upfumi uyu mamiriro awakaita hungakonzera dambudziko rei kune vanhu?
Ikonomi iyi inoita kuti vanhu vazhinji vave very desperate, vava kufurirwa kuti vange vachienda kunotsvaka mabasa nechouviri kunze kwenyika. Macitizens edu anopfuura 4 million vakapeka mabhega avo nekuda kweikonomi nepolitics. Vanoti iwo munyika muno hamuchagarika maberekera ingwe. Saka zvinhu zvakaita seizvozvi zvinodrive vanhu into desperation, meaning to say masystems anenge aitwa in place anenge aitwa overwhelmed nenhau dzehuman trafficking, vasingakwanisi kuti vange vachikwanisa kuzodzivirira human trafficking iyoyi.